Muchuchisi wenyaya iyi amairumbidzai mushonga vati vasungwa ava vakaungana mambakwedza emusuwe mugovera kuSt Mary's muno muchitungwiza zvisiri pamutemo vaine chinangwa chekukonzera mhirizhonga. Amai mushonga vati vasungwa ava vakawanikwa vaine rekeni, matombo nemapanga uye vamwe vavo zana nemakumi masere nevaviri vachiri kutsvagwa nemapurisa. Vachisvitsa chikumbiro chekuti vasungwa ava avo vanosanganisira mutauriri weboka revezvidiki muMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaStephen Chuma vapihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Rimwe remagweta evasungwa ava vaMoses Nkomo vati hapana humbo hunoratidza kuti vasungwa ava vakapara mhosva yavari kupomerwa. Mukuru wemapurisa pakamba yeSt Mary's amai Tsitsi Mharadzano vaudzawo Dare kuti vasungwa ava vakaburitswa muusungwa vanogona kukonzera kusagadzikana munyika sezvo vachiti vamwe vavo vachiri kutsvaga. Vari kuburitsa mashoko pamadande mutande epaindanet ekuti munyika munofanira kuratidzirwa zvakasimba zvavanoti zvinogona kukonzera kuparadzwa kwemidziyo nekudeuka kweropa. Amai Mharadzano vati zvitevera kusungwa kwevanhu ava vamwe vavo vasati vabatwa vakaita mhirizhonga yakakonzera kupwanywa kwemotokari dzevanhu uye kusachengetedzeka kweveruzhinji. Mutongi weDare Muzvare Vongai Muchuchuti vanyima vasungwa ava mukana wekubhadhara mari yechibatiso vachiti kuvepo kwevasungwa ava panzvimbo yakaparirwa mhosva kunoratidza kuti vane chekuita nemhirizhonga yakazoitika. Vasungwa ava vave mumaoko emapurisa. Rimwe remagweta evasungwa ava vaJeremiah Bhamu vati havana kufara nemutongo waturwa neDare uyu.
Mutongo wapiwa neDare handiwo watanga takatarisira nekuti chokwadi chaburitswa newacho aruti akasunga ndechekuti haana pari kubatanidza vanhu ava pamhosva ironzi yakaparwa.
PaDare panga pazere mapurisa anga akapakatira zvombo ayo anga achirambidza veruzhinji pamwe nevatori venhau kupinda muDare. Nekune rumwe rutivi mamwe mapurisa aswera achimhanyisana neveruzhinji mumisha inogara veruzhinji muno muchitungwiza avo vanga vachipisa matai emotokari pamwe nekuvhara migwagwa nematombo. Vanesbet Chizema avo vane chitoro vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Zvano unonatsokuona kuti upenyu hwacho nemaomero hwakaita ukaona muchivhiringidzwa pamabasa hazvina sokuzobuda zvakanaka. Zvinobva zvatimanikidzawo nesuwo tichida kuriritira mhuri vamwe tinotoone zvakawanda zvekuita vati uzoona zvinhu zvacho zvese sakuzototimirira zvakanaka nokuda kwokumhanyiswa mhanyiswa dzimwe nguva matorerwa zvinhu dzimwe nguva mavhiringidzwa vaitwa saka zvobva zvatokanganisa zvinhu zvacho zvakatooma nechekare.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vari pazororo saka nokudaro hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi asi nemugovera vakaudza Studio 7 kuti mhirizhonga inofanira kumira.
Tinokurudzira vanhu kuti vasaite ruzha kana vane zvichemo kana vachiita zvinhu zvavanoita zvese ngavatevedzere mutemo kwete kufamba vachirova vanhu vachipwanya zvinhu.
Asi veMDC vanoti vanhu vakakonzera kusagadzikana muchitungwiza ndevesangano reZimbabwe Concerned Citizens Forum avo vari kunzi neMDC inhengo dzezanu PF vachishanda nevasori kuda kuvhiringidza bato iri. Vesangano iri vakange vaudza vatori venhau kuti vainge vachida kuenda kunovaka misasa kumba kwemutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa, mumwe mutevedzeri wavo vatendai Biti uye mutevedzeri wasachigaro webato iri vaJob Skala vachiti ndivo vakakokera zvirango zvakatemerwa nyika. Izvi ndizvo zvakapa kuti vechidiki veMDC vaende kudzimba dzevatungamiri vavo ava kunovadzivirira. Asi mapurisa akabva afumobata jongwe muromo akananga kumba kwavaSkala zvakabva zvatanga mhirizhonga. VeZimbabwe Concerned Citizens Forum vanoti vakaona kuti panogona kuzoita mhirizhonga vakazosendeka urongo hwavo parutivi. Ndakamirira Studio 7 kuchitungwiza ndini Thomas Chiripasi.